kurudzwa kufara zvikurusa zvichitangana kuti makorokoto kune banyana banyana nekusimudza mukondo weAfcon wemadzimai. Ndichida kutendawo zvakaitwawo nesafa zvakare zvekupawo mari yakati wandei haisati yasvika zvaeni pane inopiwa vakomana vekusouth Africa, but tinoona kuti mari yavakapawo vasikana veko aiwa ishoreke mari yakanaka zvikuru. Saka isu semasapota ebhora remuZimbabwe tangatingokurudzirawo ZIFA kuti ikwanisewo kudzidza mune zvakaitwa nesafa, vange vachikwanisawo kupawo vatambi vedu vechisikana venhabvu muno mari inoenderana nevakomana, nokuti bhora ndo rimwe chete haritingi nokuti razotambwa nevakadzi. Sistemu yebhora yakangofanana, saka tinee tichida kungoti wosewo kuti yevasikana nevakomana ienzaniswi zvinhu zvifambe zvakanaka. Tinoona zvikadaro bhora redu rechidzimai muno ritaenda pane chimwe chidanho chepamusoro nekuti vanhu vachifara. Tinosiririsa kazhinji kunzwa kuti vasikana vazonotamba bhora kunze kwenyika vadzoka ZIFA yavanyima mari havatorina kana nemari yekunze yekuti vadzokere kudzimba dzavo. Zvinhu zvinosiririsa izvizvi. Saka dai ZIFAwo yakwanisawo kuteedzerawo zvaitwa nesafa izvi zvinofadza zvikuru.
Pane zvamuri kuita here seboka rinomirira vatsigiri kuti muwanikwe muchitaurawo neZIFA kuti igadzirise matambudziko amuri kutaurayo?
Eya, tinombovanyorera, tinovanyorera, tinovafonera kuti vange vachitarisawo wese madzimai kunyanya, because mukatarisa bhora redu remuZimbabwe panonyanya kuita nyaya ndeipapa pabhora remadzimai aya. Munoona kuti ZIFA yedu inotsigira vakomana zvakanyanya kudarika vasikana, but tiri kutaura kuti let's empower the girl chance. Saanotambawo bhora rakaenzana nerevakomana irovo ngatimupewo mariwo yakati wandei kuti zvifambewo zvakanaka. Asi munongoziva kwedu kungotaura, hatinawo mameetings atinozotigarewo tichitaura neZIFA kuti dai maongororapo zvakadaiswa.